Mangwana nakana kwa tereri tino sangana zakare mangwana na nasi uri musoe chishanu chikumi 1, 2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muswa 5 June tati kune kuratidzira kukuru kuri kwatinenge tichiita munyika yeZimbabwe. Sevechidiki tati tinotungamira vamwe vachitevera.
Vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa voronga kuratidzira vachiti havasi kufara nemitemo yesarudzo.
Tiri kutarisa vanhu vakasimba vachatimiririra, tiri kuramba tichinongedza zvigunwe zvedu kune zvigumbu zviri munhandare yemakwikwi ezvematongerwo enyika.
Dr. Simba Makoni vebato remavambo kusile Don vanotiwo vari kugadzirira kupinda musarudzo asi vaine kugunun'una nekubatwa kwadziri kuitwa.
Iyi nzira yatirikuedza kupusha employa wedu kuti akwanise kuadresa maconditions of service yedu, tiramba 17.5% yavari kutipa seincrement yatiri kuti ishomasa.
Varayiridzi voronga kuratidzira nhasi vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kuronga kuratidzira muswa 5 chikumi sezvo risiri kufara nemitemo yesarudzo yarinoti haina kumira zvakanaka kunyange hazvo zuva resarudzo rakatotarwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House neZuro, mutungamiri weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mauchidziva vakati havasi kufara nemabatiro ari kuitwa basa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Vachidziva vakati vacharatidzira munyika yose musuwa 5 chikumi vachida kuti ZEC ivandudze mashandiro ayo zvikuru sei panyaya yemapepa ekuvhotesa. Vachidziva vakatiwo havasi kufara nenzvimbo dzekuvhotera dzavanoti dzakaziviswa neZEC uko kusina vanhu vakanyoresa kuvhotera kumunzvimbo idzodzo.
Muswa 5 June tati kune kuratidzira kukuru kuri kwatinenge tichiita munyika yeZimbabwe. Sevechidiki tati tinotungamira vamwe vachitevera. Muswa 5 June tiri kutarisira kuti isusu tipinde mumugwagwa tichitaura nyaya yevoters roll. Kuti tiri kuti voters roll kana rakwanisa kusvika pekuinspector, that means ravako, ngariitwe avheyo kumapolitical players riveko. Tiri kutaura nyaya yeballot printing, toda kuziva kuti ballot printing iri kuitwa kupi uye nani, nekuti tazviona kuti mukati menyika yedu yeZimbabwe maballot paper taakwaona ari kuya akasiyana siyana, ende totarisa kuti ndoakashandiswa 2018. This time around hatisikuda kuti tipedzisire tichipiwa ballot paper ratisingazivi kuti rabvipi, toda kuti mastakeholders ese maplayers ese azive kuti ballot paper riri kubva kupi. Nyaya yekulogistics commit toda kuti rive ive inclusive, isangowanikwe iri yemasoja nemacio, zvinopedzisira zvichibatira vanhu veZimbabwe. Imwe zvenyaya ndeyemapolling station ari kungomuka, hatiri kuona achingonzi avako avako. Isusu tinoziva kuti vanhu vakarejista vari polling station based, saka kana kwakumuka mamwe akurejista vanani uye kupi, tinoda kuti iwayo kana kuine mapolling station akadaro ari kuitwa, aiwa ngaabviswe tirarame nezvatakarejista nazvo.
Vakaenderera mberi vachiti hapana sarudzo dzichaitwa munyika kana hwaro hwesarudzo husina kuvandudzwa.
Aiwa, we are stakeholders kama musarudzo dziri kuuya idzi, saka kana veZEC vakasateerera zvichemo zvevanhu, aiwa vanotee chitongo vaziviswa kuti ivo nehurumende yeZimbabwe vanofanira kuziva kuti hakuna election inoitika muZimbabwe pasina kunge mareforms aya. Hatiri kuda zvatiri kudimanda zvaitika.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kutinzwe pavamire panyaya iyi, asi amai Chigumba vakaudza vatori venhau svondo rapfuura kuti hapana nzvimbo itsva dzekuvhotera dzichaiswa kana kuti mapolling station, vachiti vanogona kungowedzera nzvimbo dzekuvhotera pamapolling station akatarwa iwayo. Zvichakadai, nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti zvakakosha kuti vatsigiri veMDC vabude neuwandu hwavo vachiratidzira kusafara nemafambisirwo ari kuitwa sarudzo pachine nguva.
Ndinoona vatsigiri vebato rinopikisa reMDC vachibuda kuzotaridzira musi wada taurwa nevapingamiri vavo nenyaya yekuti vazhinji vavo vanga vari kunetsikana nenyaya yekuti sarudzo dzoitwa here pasati paitwa maelectoral reforms kana kuti pasati pagadzirwa zvinoita kuti sarudzo idzodzo dzive sarudzo dzejekerere. Iyi nyaya yemaprimary election akanga aine kukakavadzana mukati mebato. Tinoona iri nyaya yekutoti yakatodarika, vazhinji vacho vanozviziva zvakatopfuura. Vanoziva kuti ndizvo zvinoitika munguva yesarudzo, vamwe vanohwina, vamwe vachiruza, vamwe vanokundikana, vamwe vachitadza. Asi nyaya hombe inyaya yekuti vanhu ngavazive kuti sanduko ndozvinhu zvakakosha. Sekutaura kwazvinomboitwa haisi nyaya yezvigaro, asi nyaya yeugaro ndo nyaya yakakosha panguva ino yatakatasa nayo. Tinoona senge kana vatsigiri vebato vemapasa anopikisa vaine chokwadi chekuti chavanoda hazi zvigaro asi shanduko, vatange vachibuda musi wataurwa nevatungamiri vavo vachinotaridzira kuti dai vatinoda sarudzo dzejekerere, tinoda kuti TV kana kuti vanotepenyura vehurumende kana kuti state broadcaster ngave nekutepenyura achipa vamwe vese mapato ese mukana wakakwana, kwete kungopa vamwe mukana chete mapato anopikisa kana pari panyaya dzekunyomba dziri nyaya dzekutuka, asi bato rinotungamirira riri richingopiwa mukana pari pane zvakanaka zvarinenge raita. Saka idzi inyaya dziri kunetsa, inyaya dziri kushungurudza vanhu, nyaya dzekuti hapasati pava nejekerere zvakare pakuti maballot papers achanyorerwa nevavhoti anenge achibva kupi.
Pose panowanzoratidzirwa neMDC panowanzoita kumhanyidzana nemapurisa anorwisana nemvonga mupopoto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSilebdon, Dr. Simba Makoni, vanovawo nhengo yemubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD, vanoti vari mubishi kuitawo gadziriro yesarudzo asi havasi kufara nemitemo yesarudzo dzacho. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vaMakoni.
Tiri kugadzirirawo samagadziriro ari kuita vamwe, asi isu tiri kugadzirira tiri paviri. Tiri kugadzirira semusangano weMKD, pakarepo tiri kugadzirira tiri mubatanidzwa weCORD. Kana muchiteera kumasure uko, isu takamushandira pamwe nevamwe, ndisu chikwata chemushandira pamwe chemapato ezvematongerwo enyika akaruka chirongwa icho chokutanga muna May 2016. Tiri mapato ari kushanda ari muCoalition of Democrats. Saka mumubatanidzwa wedu uyu tichanga tichitsigira munhu umwe anonga akamirira CORD, kwete mapato ari mumubatanidzwa. Saka vanonga vachishandisa mavara eCORD, vanonga vachishandisa chioneso kana kuti symbol kana kuti logo yeCORD. Takugadzirira kwatiri kuita seMKD kutsvaga vachabva kwatiri, vachasongana nevachabva kune mamwe mapato seRDZ vanonga vachimirira mubatanidzwa weCORD.
Imi munenge muchikwikwidza matunhu akawanda sei pachibvumirano chenyichi?
Iye zvino hatisati tapedza kuunganidza vachamirira CORD kuti tipindure mubvunzo wenyu. Chinangwa chedu ndechekuti tikwikwidze nyika yese, asi hatisati tasvika pakukomekedza kuti ndizvo zvichaitika sekuti tichiri kuketa na kuti tichiri kuita candidate selection kutsvaga avo vachanga vakatimirira, mungave muhurumende dzematunhu, local authorities, kuHouse of Assembly, kuParamende kana kuti kuSenate. Watakabvumirana rizvino ndeachamirira CORD mumakwikwi emutungamiri wenyika vaElton Mangoma.
Asi muri kufara here nevanhu vacho vari kuuya vachiti vari kuda kugumirira imusarudzedzi?
Handingati hatisi kufara kana kuti tiri kufara pari zvino sevanhu tichiri mumatanho ekuketa. Tazosvika pakuti tapedza ndopatichaona kuti vanhu vakadini, asi tichiteedza urongwa hwatiri kushandisa pakuketa vanhu vachatimirira, dzatiri kuti criteria and procedures for candidate selection, ndinoona tichibuda nevamiririri vakasimba.
Pane zuva here ramakatara kuti patinosvika apa tinofanira kunge tapedza?
Chinangwa chedu chaive chekuti kupera kwemwedzi uno uyu tinge tapedza. Tine musangano iro vhiki rino ratiri kutarisira kupuhwa misumo nevari kutiitira basa iri kumatunhu akasiyana siyana kuti tione kuti tasvika papi. Chishungu yedu ndeyekuti tinge tiri kukwikwidza kwese kunonga kuchikwikwidzwa. Sechipiri ndiri kutaura izvozvo Blessing, ndoda kuti ndikomekedze kuti munhandare yemakwikwi esarudzo umu hamuna kuterama. Tichine zvigumbu zvakakura zvinokanganisa, kunyanya isu vemapato ari kukwikwidza kuti tikwanise kumhanya mujaho uyu zvakaenzanirana nevarimu. Saka tiri kutarisa vanhu vakasimba vachatimiririra, tiri kuramba tichinongedza zvigunwe zvedu kune zvigumbu zviri munhandare yemakwikwi ezvematongerwo enyika.
Ndezvipi zvamusiri kugutsikana nazvo izvi?
Zvakati wandei Blessing. Muchidimbu chekutanga, chigumbu chikuru chiri kutipingaidza ndechekutyisidzirwa kuri kuitwa vanhu nemusangano weZANU PF nemamwe mapazi enyika. Chechipiri ndechekushayiwa mikana yekushambadzira mashoko edu kunyanya mumapepa nhau nenhepfenyuro dzenyika, uko kuchiri kungoshandirwa musangano umwe chete. Chechitatu ndechekuti mitemo yakanangana nesarudzo haisati yavandudzwa kuti iwirirane nebumbiro remutemo, uyewo zvekuti idziure mikana yevari kukwikwidza chibato riri muutongi kuti tinge tichisvitsa masoko edu kuruzhinji rweZimbabwe zvisina mhinga mpinyi.
Tiri kumboona vamwe vaongorori vari kupinda munyika umu kubva kunana EU, kunana Komesa, kunana AU. Muri kuwanawo here mukana wekutaura navo sevatungamiri vekodi?
Takawana mikana yekutaura nevakabva kusadec nevakabva kuEU.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon vari nhengo yemubatanidzwa wecod Dr. Simba Makoni vari parunare muHarare. Sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhasi nhengo dzaro dzichapfeka hembe tsvuku uye dzicharega basa kwezuva rose dzichinogara hadzo muzvikoro asi dzisingadzidzise vana vechikoro. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti vadzidzisi vachange vachinyorawo gwaro renyunyuto iro richaendeswa kuhurumende pazuva ravachataura mumazuva mashoma anotevera. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwe zviri kurongwa nesangano ravo.
Izuva riri rechipiri riyatinoti maRed Friday protest, apo tiri kunge tichikurudzira vaticha kuti one vapfeke zvitsvuku, chechipiri vasaine petition iyo yakakepcha maidea avakambonyora, chechitatu vange vasina basa ravanenge vachiita kubatsira vana kana kudii sezvo tichinge takaita yatinoti sit in pachirungu. Iyi inzira yatirikuedza kupusha employer wedu kuti akwanise kuadressa maconditions of service dzedu, tichiramba 17.5% yavari kutipa seincrement yatiri kuti ishomasa.
Saka vadzidzisi vesangano renyu havasi kuita basa mangwana?
Havasi kuita basa mangwana, vanenge vakapfeka zvitsvuku, vanenge vachisaina petition yatatenderedza munyika yose, inove petition yatichazoenda kunopa kuna employer wedu muzuva ratichazonge tichizoannounsa nekufamba kwenguva.
Vacharega basa kwemazuva mangani?
Musi wechishanu chete, iRed Friday protest yechishanu ndozuva ravakatsusumwa ravari kuratidza kusamwa kwavo.
Mamwe masangano avadzidzisi ari kukutsigirai here muchinhano chamatora ichi?
vazhinji vapo zvatingati nechirungu indifferent vamwe varadza kuti vakutoriside kwa employer vakutopikisana nevamateacher saka tiri kuti mateacher yese ari kutitsigira nekuti izvi takazotora danho retaita survey yedu yakakwana asi zvemaunions anove mazhinji acho anove mabriefcase nemamwe akagadzirwa nehurumende anenge asingawirirane nazvo sezvo basa ravo riri rekutotsigira zviri kudiwa naemployer chero nguva yaanenge achidzanyirira vanhu
ndaona zvemugwaro renyu kuti muri kushora mamwe masangano evadzidzisi ndeapi masangano aya uye vaita sei
hatingati kudura ose nemazita ne asi tingangopa muexample maenzaniso yevamwe vanenge vachizita ana ticha yeno Zimbabwe vanenge vachitoratidza kufarira zvakanyanya kutsukwa kwaitwa nematicha vachipiwa 17.5% panguva yataitarisira kuti tichawana increment ine udzamu vanhu vakaita semaunion ivavo nevamwe vakaita bhiza imwe chete seyakaitwa netos yatoti tos iyo yakagadzirwa navachinotimba vanenge vari vanhu vari kupikisana nezvido zvematicha saka tinenge tichishoropodza unhu hwakadaro zvakanyanyisa zvine udzamu
avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzisi Amalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vari parunare kuwedza natanonuka wande weStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Consolidated Diamond Company vaSuga Chagonda vanoti hurumende nhasi ichaita musangano mukuru muguta reMutare apo ichagara pasi nemasangano akazvimirira vanorwira kodzero dzevanhu makambani anotenga nekutengesa mangoda kana kuti madiamonds nevamwe vane chekuita nezvemangoda vakaita seZimbabwe Consolidated Diamond Company yacho mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu avo vachange vachitaurawo pamusangano uyu vanoti musangano uyu uchatarisa nyaya dzemagariro vanhu vari munharaunda dzine mangoda kuchengetedzwa kwekodzero dzavo kugovanwa kwemari inenge yawanikwa mukutengeswa kwezvicherwa nezvimwe tanonoka wande weStudio 7 abata vamaguhu kuti tinzwe zvizere
It's a stakeholders conference. Iri kuunza pamwe chete ma security ministries, the Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs, Ministry of State Security, Ministry of Mines, nemasangano akazvimirira oga akaitawo seCNRG, Zela, nema community based organizations kwaMarange.
Chakakonzera musangano uyu chii?
Vanenge vachikurukura kuti tingaite sei kuti tigadzirise matambudziko akanyunyutwa necommunity musi wa23 April pakawanikwa vanhu vakawanda vachiratidzira kwaMarange kuti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa kucherwa kwemangoda kutyorwa kwekodzero dzevanhu kushayiwa pfumbiso munzvimbo yeMarange uyewo kumbunyikidzwa kwekodzero community yese kuburikidza nekuiswa kwemarange pasi peprotected places and areas act of Zimbabwe zvinoita kuti marange ifananidzwe negame park yekuti munhu kana uchida kupinda imomo unofanira kutanga wapiwa pasi saka ndo zvakakonzera kuti veZimbabwe Consolidated Diamond Company vakurukurewo nemabazi ehurumende anechekuita nekuchengetedzwa kunzvimbo yemarange kuti tinge tichisangana tichipawo mazano kuti vangaitewo sei kuti vachengetedze chicherwa asi vasiri kumbunyikidza kodzero dzenharaunda yemarange
kana musangano uyu wapera chii chinotarisirwa kubuda mauri uyezve anenge ava kunzi anofanira kufambisa zvinenge zvatenderanwa unenge ari ani pavanhu vese vamataura
musangano unotarisirwa kuti pachaitwa ma-recommendations ekugadzirisa ma-security challenges ari kwamarange zvizhinji zviri kufanira kuti zviitwe zvinenge zviri pasi pemabazi ehurumende akaita seHome Affairs Ministry of Defense Ministry of State Security neMinistry of Mines ZCDC vanewo zvekare zvatiri kuvatarisira kuti kubva mangwana vachatanga kugadzirisa nyaya dzemagadzi vari kushandisa yatingati muchirungu torture, kana vachinge vabata artisanal miner kana kuti magweja munzvimbo yechiadzwa. Tida kuti vanhu ivavo vanoshandisa nzira iyoyo yekuranga vanhu vanenge vabatwa vachitora mutemo kuisa mumaoko avo, vanofanira kuti vanhu ivo vasungwe, mazita avo abuditswe pachena kuti nhingi nanhingi ndo vakaita zvinhu izvi. Saka ndinotenda kuti pachava ne yatingati joint monitoring pakati pedu nezvcdc, asi zvizhinji zvinoda kuti zviitwe. Ihurumende inofanira kuti iite madecisions iwawo.
Nyaya yekuti imwe mari inobuda muzvicherwa isare mudunhu mazvinenge zvacherwa inyange ichitaurwawo here nhasi?
Yes, ndo chimwe chichemo changa chiri kubudiswa nevanhu nezuro kuti pazvicherwa zvedu izvi ngapawe nepercentage yemari inopinda kucommunity share ownership trust, ichiita basa rekusimudzira nharaunda, zvikoro, chipatara, migwagwa, zvichienda zvakadaro.
Imimi muchange muripo here vamaguru?
Imi ndinenge ndiripo, ndinenge ndiri mumwe wevatauri achataura nhasi, tichitorawo kubva papetition yatakaendesa kuparliament early this year.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunare kwaMutare naTanunuka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318, nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimboenda kuna Tanonoka Wande achitipa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuVenezuela.
Hurumende yeAmerica inoshora sarudzo yakaitwa muVenezuela musi wa20 Chivabvu. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti sarudzo iyi ndeye manyepo uye inosvibisa kutonga kwejekerere. VaPompeo vanoti hurumende yeVenezuela ichamira yega kusvika yadzoka mugwara rekutonga nejekerere uye kusvika yaita sarudzo dzakachena. VaPompeo vanoti sarudzo idzi dzakaitwa nehurumende isingafarirwi nevanhu uye inotya kukukwidza musarudzo dzakachena, zvinove zvakakonzera kuti hurumende iyi irambidze mapato anopikisa kuti akwikwidze. Hurumende yava Maduro inoramba ichityora kodzero dzevanhu uye vanhu vanoita 337 vari mumajere vakasungirwa zvematongerwo enyika. Mapepanhau, maredhiyo nevatori venhau vanoshungurudzwa, asi mapepanhau ehurumende ndiwo ega anoshanda akasununguka. VaPompeo vanoti hurumende yeVenezuela inomanikidza vane nzara kuti ivavhotere kuti vagopiwa zvekudya. Zvizvarwa zveVenezuela zvizhinji zviri kunetseka sezvo nyaya dzezvemari neupfumi hwenyika zvisina kumira zvakanaka. nyika zhinji dzinoshora sarudzo idzi. Chikwata chenyika gumi nena chinonzi Lima Group chinoshora sarudzo idzi zvakadzama chichiti sarudzo hadzina kuitwa nenzira yakanaka. Argentina, Brazil, Mexico ne Colombia inhengo dzechikwata ichi uye dzinoti dziri kudzikisa kudzidzana kwadzo neVenezuela pamusoro pesarudzo idzi. VaPompeo vanoti America inomira nenyika dzinotonga nejekerere mukutsigira vanhu veVenezuela uye ichadzikisa kudzidzana neVenezuela kusvika kutonga kwejekerere kwadzoka munyika iyi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nesarudzo dzakaitwa muVenezuela. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pa muzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munhau dzedu dzemitambo, mutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiangwa vachatungamira nhengo nhatu dzeZifa kumusangano weFIFA Congress uyo uchavapawo mukana wekuona mimwe mitambo ye2018 World Cup vachibhadharirwa neFIFA. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
VaChiangwa vachange vachitungamira nhengo nhatu dzeZimbabwe Football Association. Dzinosanganisira mutevedzeri wavo vaOmega Spanda nemubati wehomwe vaFilimon Machana kumusangano uchaitwa zuva rimwe chete World Cup ya 2018 isati yatanga. Sangano rese riri pasi peFIFA rinotenderwa nhengo nhatu mumusangano uyu, avo vanopiwa mukana neFIFA wekuona mitambo yekutanga yemakwikwi eWorld Cup uyezve vachibhadharirwa mari yese yerwendo urwu nevanotungamira nhabvu pasi rese ava. Mutambo wekutanga we2018 World Cup uri pakati peRussia neSaudi Arabia musi wa14 Chikumi, asi zvikwata zvemuAfrica Egypt neMorocco zvichapinda munhandare musi wa15 Chikumi apo maFaroes ari kusangana neUruguay maAtlas Lions achibandana neIran. Kunyange hazvo mutauriri weFIFA vatorisani Gwesela vasina kupindura mibvunzo yatakavatumira pamusoro perwendo urwu. Mashoko atinawo anoti veFIFA vari kushandisa rwendo urwu zvekare kutsvaga mari yekuedza kupedza chikwereti chakavanamira kwenguva yakareba. FIFA ine chikwereti chinosvika mamiriyoni manomwe emadhora kubva pamazuva ayo vaWellington Nyatanga vaive mutungamiri wesangano iri muna 2009 kusvika pari zvino. VaChiangwa vakavimbisa pavakapinda pachigaro kuti vachagadzirisa zvose zviri kunetsa muZifa. PaKongresi yeFIFA patataurwa nezvemafambisirwo achaitwa mari kubva muna 2019 kusvika muna 2022 nekuona kuti vanofarira kuwana rubatsiro ndevapi. Asi FIFA inofarira kubuda nehurongwa unofarira kufadza FIFA kuti ibuditse mari sezvo Zimbabwe isiri iyo yega ine matambudziko emari. VaChiangwa havana kubatika sezvo vari kunzi vari kuSouth Africa kumakundano ekusapa Castle Cup sezvo vari mutungamiri zvekare wenhabvu wekuchamhembe kweAfrica. Kongresi yeFIFA gore rino iri kuitirwa muExpo Center muMoscow musi wa13 Chikumi, World Cup ichitanga musi wa14 Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vorunga kuratidzira vachiti havasi kufara nemitemo yesarudzo. Dr. Simba Makoni vebato remavambo kuSiledon vanotiwo vari kugadzirira sarudzo asi vaine kugunununa nemafambisirwo adziri kuitwa. Varayiridzi voronga kuratidzira nhasi vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa nehurumende. Taba, tashuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi, tunoemba kuti mchange minyesu zvakare maneru anasi. Anukoneka ene mfaro ndinwe New Blessing Zulu, ndiri Washington DC. Doksi ya mina Chris Gande munaudze isindebele.